vapfumi vasina ngoni vanotukwa. Vapfumi vasine ngoni vanotukwa. Nyatsoteerera, handina kuti vapfumi vanotukwa, ndati vapfumi vasina ngoni vanotukwa. Nekuti kune vamwe vapfumi vanoziva kushandisa upfumi hwavo zvakanaka, vanoziva kuti upfumi makomborero anobva kuna Mwari avakapiwa kuti vashandise kuropafadzawo vamwe vanhu. Kune vamwe vanhu vane mari yakawanda asi vanogona kushandisa mari yavo zvakanaka. Kozoita vamwe vanhu vane mari yakawanda voshayiwa chinhu ichi chinonzi ngoni, voshayiwa chinhu chinonzi rudo, voshayiwa chinhu chinonzi kufunga. Vamwe vanhu votadza kushandisa mari yavo sekuishandisa kwavanofanira kunge vachiita. Kune vamwe vanhu vanopfuma, vozadzwa nemweya wokuda kuramba vachingoda kupfuma, vokanganwa kuziva kuti nyika inoiyi takaisikirwa tese naMwari kuti tigovane upfumi huripo. Ini ndinotenda zvakakurisisa kuti rimwe rematambudziko ari pasi rino rose pamusoro pemagariro atiri kuita neurombo rinobva pakuti hatina kugovana upfumi hwatakapiwa naMwari zvakanaka. Dambudziko harisi pakuti Mwari havana kutipa upfumi. Dambudziko harisi pakuti Mwari havana kutipa zvakakwana. Dambudziko harisi pakuti Mwari vakatinyima. Dambudziko harisi pakuti takapiwa zvishoma. Dambudziko nderekuti kune vamwe vane nhafu, kune vamwe vanokara, kune vamwe vanoda kudya zvakawanda kudarika vamwe. Ndakambopiwa muenzaniso wakandifadza zvikuru noumwe murume pandakaenda kuno umwe musangano. Akataura iye achiti, mukatora vakomana gumi mukavaisa apo, motora imi mabhanzi gumi moaisa apo, motitorai mabhanzi ayo mudye. Hanzi nemunhu aitaura kanyaya kakaka, munozoona vamwe vachisara vasina. Moshaya kuti ko zvafamba seiko kuti vamwe vasakwani? Dambudziko rinenge riri rekuti chimwe chikomana chinotora matatu choisa kuhomwe yeuku, rimwe choisa kuhomwe yeuku, rimwe chobata muruoko chotiza hachigovani nevamwe. Mozoona aishi vamwe havana kukwana. Ndo dambudziko riri kuitika, ndo dambudziko rakakurisisa riri kukonzera urombo mukati menyika. Kune vanhu vari kuwana zvakawandisa kudarika zvavanofanira kunge vachiwana. Kune vanhu vari kuwana zvakawandisa kudarika zvavanokodzera. Kune vanhu vari kuwana zvakawandisa kudarika zvinokodzerwa nemashandiro avanenge vachiita. Kune vari kuwana zvakawandisa kudarika zvavanofanirwa kunge vachitora pakushanda kwavanenge vachiita. Izvozvo zvozokonzera kuti vamwe vafe nenzara, vamwe vagare vasina, vamwe vashayiwe chinhu, vamwe vaziye nenzara. Nekuti mumwe mumwe chete ari kuwana zvese. Ari kuwana zvinofanira kuwanikwa nevanhu gumi, iye ari munhu mumwe chete. Ko vamwe vozogovana chii? Ko vamwe vozotorawo chii? Ko vamwe vozoendawo nei? Mumwe obvunza mubvunzo oti, iye ko imhosva yangu here kuti ndakapfuma? Ko imhosva yangu here kuti ndine mari? Ko imhosva yangu here kuti ndakakomborerwa? Koi mhosva yangu here kuti ndine zvandinoda? Koi mhosva yangu here kuti ndiri kuwana zvose zvandiri kuwana izvi? Mhinduro yangu ndeyekuti pane kuti une zvinhu izvozvo haisiyo mhosva yako. Mhosva yako ingangova pakuti uri mupfumi ane ngoni here, kana kuti uri mupfumi asina ngoni. Ndaiparidza mumwe musi kuchechi kwedu ndichiti, ngatidzidzei kuratidza rudo rwedu kuburikidza nekupa vamwe vanhu, kupa vanoshayiwa, kupa vasina zvatinazvo. Variko vanoshayiwa, variko vane zvishoma, varipo vasitorina asi iwe uine zvakawanda. Kumba uko mutariko wehembe uri kuda kuwira pasi, asi variko vasina hembe. Kuti ufunge mupfungwa dzako kuti nditore imwe hembe idzodzo ndipewo kune vasina, hazvitombouya mumusoro mako. Kuti ufunge kuti nditorewe imwe shangu, pashangu dzangu dzakawandisa idzi, ndipe vasina, hazvitombouya mumusoro mako. Ndakanzwa pamusoro pemumwe changamire akatozombuita mutambo wekuti vanhu vauye kuzoona shangu dzake. Kuita mabiko here ekuti vanhu vauye kuzongoona bedzi shangu dzake nembatya dzake, achingovabudisira bedzi kuti iyi yakabva kuJamaica, iyi yakabva kuHonolulu, iyi yakabva kuMexico, iyi yakabva kuHolland, iyi yakabva kuFrance, iyi yakabva kuGermany, iyi yakabva kuScotland. Veduwe. Handisi kuti ngatiregei kutenga zvinhu kunyika dzakasiyana-siyana, aiwa. Asi ndiri kuti inini, tobva tatoitawo here nezuva remabiko ekuti vanhu vauye kuzoona hembe dzedu? Taakunamata hembe here? Kazhinji ukaona zvasvika ipapo, hazvichisina kumira zvakanaka. Dai Mwari akakubatsira, akabatsirawo ini, akatibatsirawo tese, kuti tikwanise kuziva patinotangira, patinoperera, patinobvira, patinosvika. Tikakwanisa kuziva zvinhu izvozvo, tikakwanisa kugovana upfumi hwatakapiwa naMwari zvakanaka, kuti tikwane tese, ngatidyei tese, ndiyo inofanira kuva tsumo yedu. Kana uri paunotonga zvinodyiwa, tsumo ngaive yekuti ngatidyei tese. Ukada kudya wega, ndiwo uri kukonzera urombo, ndiwo uri kukonzera kushayikwa panyika, ndiwo uri kukonzera matambudziko akasiyana-siyana nekuti unoda kudya wega. Rega ndikuudze chimwe chinhu muteereri, mari haiteedzerwe. Unoziva mari ukaiteedzera chaizvo hapana kwaunosvika, nekuti mari inongoramba iine basa. Kare taimboshamiswa katichiona madzimai vachipenda nzara idzi, tichiti ii, vashayiwa zvekuita nemari yavo. Asi hazvina kuperera ipapo. Mazuva ano kwaane mapendero acho. Dzimwe dzinonyorwa dzoiswa tumashizha, dzimwe dzigonzwi. Unoshaya kuti chaizvo pazvichaperera, dzimwe ndofunga dzichatonamirwa ndarama kana kuti goridhe, kuti munhu anyatsogutsikana. Asi chokwadi ndechekuti munhu haagutsikani. Munhu anoramba achingoda kuzviunganidzira, achingoda kuzviunganidzira. Saka ndiri kuti inini kupfuma hakuna kuipa. Pamwe mungazoti Chidimuro ari kutuka kupfuma. Handituki kupfuma ini. Ndinotoutsvagawo upfumi. Dai ndaiziva paunenge huri, ndaihumhanyirai. Asi chandinoda kuti ndikukurudzire muteereri ndechekuti, kana uchinge uri mupfumi, iva mupfumi ane ngoni. Iva mupfumi anofungawo vamwe vanhu. Iva mupfumi anodyawo nevamwe. Ngatidyei tese. Ivawo mupfumi anoziva kuti nyika ino haina kusikirwa iwe wega. Nekuti kuna vamwe vanhu vanotora nyika ino sezvinonzi yakasikirwa ivo vega. Nyika ino yakasikirwa tese naMwari, munhu wese ane nzvimbo. Zvicherwa zviri munyika muno zvinofanira kuti tese tiwane chimwe chinhu kubva pazviri. Upfumi hunobva muivhu redu, upfumi hunobva pazvinhu zvakasiyana-siyana zvatinotengesa mumabasa edu akasiyana-siyana atinoita, upfumi hunobva muzvinhu izvozvo. Mwari akahupa kuvanhu vose venyika ino kuti tigovane, tidye, tigute, tirare, tifare, tirumbidze, tinamate Mwari wedu. Ndozvazvikaitirwa zvinhu izvi. Asi dambudziko nderevamwe vane nhafu. Dambudziko nderevamwe vanoda kuzviunganidzira. Dambudziko nderevamwe vasingambofungi zvavo kuti kune vamwe vanhu. Dambudziko nderevanoshayiwa ngoni. Ndosaka ndati muchirongwa nhasi, vapfumi vasina ngoni vanotukwa. Vapfumi vasina ngoni vanotukwa. Uri mupfumi rudzii? Uri mupfumi here anoti kana achiona vanoshayiwa anoti mhosva yavo vane usimbe mhani, ndosaka vachishayiwa? Vanoshanda vachigarira maoko, vachitadza kushanda zvine simba, ndosaka vaine nhamo? Uri mupfumi akadaro here? Uri mupfumi here anobvuma kuti kune vamwe vanhu vanongova varombo nokuda kwekuti vakazvarwa muurombo? Kune vamwe vanhu varombo vasina chaakambotadza chakamukonzera kuti ave murombo anongova murombo nekuti akazvarwa muurombo. Nekuti urombo zvaunoitaka, urombo hunenge mhou yemombe kana kuti hunenge mbudzi sheche. Handizvinetsi kune tsumo yainoti mbudzi kudya mufenje hufananyina, kana kuti mbudzi inodya mufenje nekuda kwekuti inoona mai vayo vachidya mufenje. Ndozvakaita urombo. Urombo humwe hunongova pamunhu nekuda kwekuti munhu iyeye akazvarirwa muurombo. Ngatirege kuti tikatarisa vanhu toona vasina zvatiinazvo tofunga kuti zvichida vane zvimwe zvinhu zviri pavari zvisina kunaka, kana kuti zvavasina kukodzera, kana kuti aiwa zvauinazvo unazvo nenyasha dzamwari iwe. Zvese zvauinazvo inyasha bedzi, hapana chiri pauri chinomboshamisira. Unongova munhu akaitirwa nyasha namwari. Nyasha dzamwari dzakangonayawo pauri ukadzigamuchira. Ndizvozvo, chiva mupfumi ane ngoni, chiva mupfumi anorangarirawo vamwe vanhu, chiva mupfumi anofungawo vamwe vanhu, kwete kuva mupfumi asingafungi vamwe vanhu. Nekuti ukava mupfumi asingafungi vamwe vanhu, ndiwo unokonzera urombo panyika pano, ndiwo unokonzera kushayiwa panyika pano, ndiwo unokonzera matambudziko akasiyana siyana nemamwe asingataurwi pamhepo anobva munyaya idzodzi dzekuzvifunga chindini nekukara. Muteereri, ini zvangu ndinofara kusangana newe zvakare muchidzidzo chanhasi uno, uye ndinotenda chaizvo nepano patasvika muchikamu chino chetsamba yaJakobho. Ndichitaura kudai, tasvika mune chimwe chikamu chinozivikanwa uye chinokosha chaizvo mutsamba yaJakobho. Chikamu ichochi vamwe vanhu vanoti kana vachichitarisa chinoita sekuti tatibudei zvishoma mutsamba iyi, asi handizvo. Kungoverenga chete kana kuti kana munhu akangoverengawo hake ndima 6 dzokutanga muchitsauko chino, anogona kungofunga kuti zvichida pano murume uyu anonzi Jakobho anga achidzidzisa pamusoro pemararamiro uye achitaura pamusoro pemupfumi. Anogona kufunga kuti anenge achitaura pamusoro pekudzikisira mupfumi pasi, kana kufunga kuti zvichida ari kutaura pamusoro pekuti mupfumi ngaagovane nemurombo. Asi kana munhu achinga averenga chaizvo izvo aine mwoyo wekunzvera shoko raMwari, anozoona kuti aiwa, Jakobho handi chinhu chaanga achitaura nezvacho, asi kuti ane zvimwewo zvaanga achitaura. Asi kuti Jakobho ainge achirayira kana kudzidzisa vatendi hunhu hwavo nemaitiro avo munyika iyo yakanga ichienda kunguva yekuti nyika inenge izere nokusaruramisira, uye kuti kusununguka chaiko kwaizongove maroto chete. Nyika yechiRoma iyo yainge ichiraramwa naJakobho namazuva iwayo haina kunge yakafanana nenyika yatinorarama nhasi uno. Upenyu kana kuti mararamiro akanga achiraramwa namazuva iwayo nanhasi akasiyana chaizvo. Namazuva aJakobho kwakanga kusina vanhu vaya vatinoti vepakati nepakati panyaya dzeupfumi, vakaita sana chidimuro, kana kuti vanonzi pachirungu middle class. Nhasi uno ndo vatinoti middle class. Asi kuti kwakanga kuine varombo chaivo vekupedzisira vainhuwa nhamo, kwozoitawo vapfumi chaivo vekupedzisira vainhuwa mari. Zvino vanhu vazhinji pavakristu vakanga varipo pamazuva iwayo vakanga vachibva mumhuri dzevarombo nedzeutapwa. Tichipinda muchikamu chino chatiri kupinda, ndinoda kuti unzwisise chinhu ichi chekuti icho Jakobho haasi kupomera kana kutuka vapfumi. Aiwa, upfumi pachahwo handingati chinhu chakaipa kana kuti ndicho chinhu chakanaka. Aiwa, Bhaibheri pacharo harina parinopomera mari. Ine hangu handisati ndapaona ipapo. Vamwe vanhu vazhinji nhasi uno vana maonero ekuti iwo mari chinhu chine tsvina chakasvibiswa. Ufunge mari pachayo haina chakaipa pairi. Dambudziko handi mari, asi kuti dambudziko chairo munhu. Iwe neni tisu tine dambudziko, zvichienderana nokuti kana tichinge tabata mari yacho tinoishandisa sei. Saka nhasi tinoda kupinda muchitsauko chechishanu chetsamba yaJakobho. Muchitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho ndimo muri kubva chidzidzo chedu chanhasi uno. Muchitsauko chino nyaya yatichataura ndeye vapfumi vasina ngoni. Mushure mazvo kana nguva ichititendera tichatarisazve pamusoro pekuuya kwaKristu Jesu sekunyaradzwa. Ndinoda kuti uzive kuti mushure mezvo mune nyaya pamusoro pekuti munamato wemunhu akarurama isimba kana kuti une simba. Ndisingadi kuti titore nguva refu, ndinoda kuti tibva tapinda muchidzidzo chedu chanhasi uno. Musoro wechirongwa usaukanganwa muteereri. Ndatiini vapfumi vasine ngoni vanotukwa. Vapfumi vasine ngoni vanotukwa. Pandima yekutanga mutsamba yaJakobho chitsauko chechishanu, tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 1, shoko roupenyu rinoti, nhai imi vapfumi, chemai muridzemere nokuda kwamadambudziko achakuwirai. Jakobho anotaura here pamusoro pevasina mwari vanhasi here kana kuti venguva ichauya? Ufunge Jakobho anopa yambiro kumupfumi wezuva ranhasi uno, uye ndinoda kuti uzive kuti shoko racho raibatawo muupenyu hwakapfuura, rinobatawo muupenyu hwanhasi, uye richaramba richibata kusvikira nguva ichauya. Asi nyaya huru ndeyekuti uzive chaizvo kuti rinobata upenyu hwedu hwanhasi. Murume uyu akanyora tsamba ino munguva refu yapfuura, makore angangova pakati paAD 45 kusvika AD 50. Asi ndinoda kuti uzive kuti shoko iri raishanda munguva iyoyo, uye richaramba richishanda munguva dzose dzichatevera. Ndinoda kuti urege kutora munyori zvisiri izvo. Ndinoda kuti unyatsobatisisa chinhu chaari kutaura pano. Mumwe munhu angazongogara achiti Mwari haadi vapfumi. Ina handifungi kuti ichokwadi. Mwari anoda vose varombo navapfumi. Chinhu chinokosha chaizvo kuti munhu anyatsonzwisisa chaizvo izvo zvinenge zvichirehwa neshoko uye nekunzvera kukuru. Pandima yechipiri mutsamba yaJakobho chitsauko chechishanu, tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 2, shoko roupenyu rinoti, fuma yenyu yakaora, nguo dzenyu dzapera nezvivundudzi. Mukuuya kwaJesu vapfumi vanoyambirwa chaizvo kuti fuma yavo chichava chimwe chinhu chisina maturo ufungi. Ina handitendi kuti chinhu ichi chaigona kubata upenyu hwemupfumi wenguva iyo kupfuura zvazvinoita nhasi uno. Dzimwe nguva munhu kana achitaurirwa zvinomboita sokunge dambe, asi chiri chokwadi chaicho chikuru uye chisingadi kuturikira kumwe. Ufunge muupenyu hwedu vanhu tinova nenguva dzisina kunaka. Dzimwe nguva tichavawo nenguva dzakatinakira muupenyu hwedu, uye ndinoona sekunge munhu paakatanga kuziva mari ndipo pakatanga dambudziko guru muupenyu hwemunhu. Ina handioni mari chiri chinhu chakaipa, uye handioni kuva mufumi chiri chinhu chisina kunaka. Asi dzimwe nguva munhu zvaanenge ave kuzoita mushure mekunge ave nepfuma ndizvo zvinenge zvisina kunaka. Mari haina kuipa, zvizive izvozvo. Upfumi hauna kuipa. Dambudziko rinonetsa nderekuti munhu dzimwe nguva kana ava nemari anobva ada chaizvo kunamata mari kupfuura Mwari, chinova chinhu chisina kunaka muupenyu hwedu. Munhu ngaade hake mari uye achida Mwari chaizvo zvakapfuurisa kupfuurisa kuda mari. Ndatiini, hachisi chinhu chakaipa kuti munhu ave mupfumi chero achipfuma nenzira chaiyo. Mumwe munhu anopfuma neukopokopo, mumwe munhu anopfuma achizvishandira nesimba, mumwe munhu anotanga achitengesa madomasi chaiwo gare gare woona munhu wopfuma. Ndakazonzwa mumwe munhu achiti kupfuma ishungu. Hongu, munhu anogona kupfuma chaizvo zvichibva mushungu, asi chinhu chikuru munhu anoropafadzwa naMwari. Dzimwe nguva mumwe munhu kana achinga aropafadzwa anobva akanganwa kuti ndiMwari. Mumwe muimbi akaimba achiti, kana makomborerwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Ufunge dzimwe nguva munhu anokanganwa zvachose. Pfuma yake ndiyo inobva yava Mwari wake. Munhu anenge ave kukoshesa mari kupfuura Mwari. Hachisi chinhu chingafarirwa naMwari muupenyu hwedu. Ufunge munhu akangotanga chete kunamata pfuma, chokwadi ndiyo mviro mviro yokuparara kwemunhu. Ndinofunga ndicho chidzidzo chikuru mukunyora kwemunyori. Handiti kuti munyori ari kutaura kuti kuva nemari kana kuva mupfumi chivi. Aiwa, hachisi chivi. Munhu zvaanozoita mushure mekupfuma ndizvo zvisina kunaka. Ufunge mumwe munhu mushure mekupfuma anobva atorivara chaizvo achivarairwa nepfumba yaanenge anayo. Mudikani, zvine ngozi. Pandima yechitatu muchitsauko chechishanu, mubhuku raJakobho kana kuti mutsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, ndarama yenyu nesirivheri yenyu zvine ngura, ngura yazvo ichakupupurirai zvakaipa, ichapedza nyama yenyu semoto, makazvichengetera fuma pamazuva okupedzisira. Jakobho ari kutaura kuti munombozviziva here kuti iyo sirivheri nendarama zvamunazvo zvichapera nengura, nokuda kwekuti iwe uchafa. Chokwadi chiripo ndechekuti fuma yako ichazoshayiwa basa. Ichi ndicho chimwe chokwadi chiri pachena chaicho. Uye vanhu kusada kudzidza kusada havo, handitendi kuti kune munhu akamboenda muguva nepfuma yake, uye handitendi kuti kune fuma yakamboti aiwa ina hangu ndinoda kuenda natenzi wangu. Ufunge munhu anoenda ega pfuma ichisara. Ndicho chandinoda kuti uzive ichocho. Ufunge Mwari vanoparadzanisa munhu nepfuma yake. Munhu achida asingadi chete, pfuma inosara pano panyika. Munhu anoparara, pfuma inopararawo. Zvose iye munhu nepfuma yacho zvinoparara. Ndinobva ndayeuka mumwe musi mumwe munhu achida kufa. Zvino vamwe vemumhuri yake vakabvunza magweta vachiti, ko asiya mari? Gweta ndokuti asiya pfuma yose. Ufunge, pfuma inosara yose panyika. Munhu achienda ari ega, sekuuya kwaakamboita. Handiti wakamboya uri wega, saka uchaenda uri wega. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Asi chandinoda kuti urangarire kunyange muchidzidzo chino ndechekuti usaomerera papfuma.